Nasonga chwana kamsangano kuti titaurirane tiwirirane titange kuenda zvekunaye vatinoshandira tinokumbira mukuru ikumbira maindunye dzegore rino asi zvaitika ndezvekuti tanzwa kuti kune musangano takakumbira kuti ngavati kopewo nekuti panga paine makakatano anga akanyanyisa ndosina mayanzwa nyange pai makakatano anga aripo nekuti takanzwa last week ishinzi pachaita meeting tichinzwa kuti vachitaura neve manyuzipepa isu vasati vatiudza saka takabva tatovaudza Friday yekuti takavafonera tikati tipei invitation iyi yakanaka yekuti tizive kuti tichanodiscusa chii asi kuya musangano toda kuya chose saenda ndatoya ndichitobvawo kwandinogara handitogari muHarare ndichiti ndoya kumusangano asi ndasvika pasina invitation iyoyo saka patazovafonera kuti vave neinvitation tikazoona invitation yauya yakasainwa navadzasunga nekuti kana muchirangarira kubvira patakatanga makakatanwa edu makakatanwa acho ari kuti purosesi yakasarudza vadzasunga yanga isiri maererano nebumbiro redu reapex council saka tati isusu aiwa sadii kuti tichiti mai chikore vakanga vachicheya patakatanga kusawirirana vachee meeting nekuti kuti tive kumiting yavadzatsunga zvinobva zvaita sekuti taingopedzera vanhu nguva yetisusu kwatii tichitarisa nyaya iyi nyaya hombe yekuti vanhu vanoita zvisiri pabumbiro remutemo saka ivo varamba kuti mai chikore vachee isu ndobva tatiwo hazviitewo kuti tibvunewo vadzatsunga saka isusu tanga tavati nevanga vatumwa kwatiri vacho tidzokerai munotaura kuti kana zvigona ngatititsvagei anomirira ari pakati asina kwaakarerekera anogona kuti cheya uye tikavaudza kuti takamirira kuti tive kumiting asi hana kuzoona kudzoka kwavo notoona kuti apa pakutotanga kuti tisatotanga meeting tanzikawirirane kuti ndimaichikorevo cheya here kana ndivadzasunga vo cheya.